Mutungamiri wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti MCOS, Dr. Israel Murefu, vanoti zvino hazvina kumira zvakanaka panyaya dzemari.
Dollar radona zvekuti kuti titi viable currency zvaakuti remei. Uyewo tiri kuti inonzi money supply ngaiite shoma. Nokuti money supply ikaramba ichikura munyika ndiko kudonha kunenge kuchiita Zim dollar. Plus money supply ndiyo inofida kumusika mutema. Nokuti kana mari yakawandisa, mari inoenda kumusika mutema inenge yakawandawo.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzagara dzayambira hurumende kuti nhunzi isingadi kurumwa nzeve inovigwa nechitunha, sematauriro amuzvinafundo Gift Mugano avanodzidzisa paNelson Mandela Metropolitan University.
Mumashopu ati kupinda zvinhu zvaakudhura zvisingaiti, marets ari kukwira kuita chimbwa mupengo. Takazvitaura kana uchatondera Blessing gore rapera kuti muna March 2020 Zimbabwe ichanga yaakushandisa US dollar. And it's sure zvakaitika kuti sekudaro governor of Central Bank vamangudya vakabvumidza vanhu kuti vashandise US dollar. Saka zvaitika zvekuti kutambirika kuri kuita US dollar mashopu pamwe chete neZimbabwe dollar kwabva kwawedzera kupedza simba kuZimbabwe dollar. Zvabva zvazowedzerwa futi nekuti kwaita coronavirus yakonzeresa kuti makambani mazhinji ange akavhara ari palockdown. Mamwe masekta anofanira kunge achibatsira kuunza mari kunze kwenyika setourism akabva avharwa zvachose. Chimwe ndechekuti zvinotengeswa kunze kwenyika hazvisi kutengeseka sezvitaita makore apfuura sefodya pari zvino. Iri kutengeswa but hatisi kukwanisa kuona mari yakati nekuti vatengi vashoma, mari yeshoma. Zvichirwa hatisi kutengwa zvosvaimboita kudhara nekuti vari kunze kwenyika makambani mazhinji vakavhara zvachose as well. Chimwe ndechekuti hama dzedu dziri kunze kwenyika vari kudiaspora havasi kukwanisa kutumira mari yavaisimbotumira makore apfuura nekuti vakagarawo muZimba. Saka chiri kuitika ndechekuti mari yekunze kwenyika ishoma muZimbabwe, yobva yapedzisa kuuraya Zimbabwe dollar inova yange yagara yaakutoenda zvayo kumakuva.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti vanhu havana chivimbo nedhora remunyika.
Zimbabwe dhora nekuti harina zvinoritsigira, takatarisana nezvinhu zvinosanganisira nyaya dzeconfidence netrust, nyaya dzeproduction neproductivity. Zvinoita kuti rirambe riri vulnerable kunyaya dzespeculation, kunyaya dzerent seeking, kunyaya dzearbitrage. Izviwo zvinokonzereswa zvakare nemamarket madistortions aripo mumisika yekuti vanhu vanogona kuwana mari neexchange rate iri pasi, wana zvakare mukana wekuitengesa mari iyoyo neexchange rate yepamusoro. Uyewo zvakare kuwedzerwa kwemoney supply munyika through maintroductory manew notes uye zvakare virtual money, zvese izvozvo zviri kuita kuti simba remari yemuno irambe ichiderera.
Mashoko aya atsinirwawo neimwe nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vari nhengo yeZANUPF vaGilbert Mponda.
Dhora riri kuramba richiderera nenyaya yekuti yatinoti balance of payment position yeZimbabwe haina kumira zvakanaka. Tingangotaura isu kuti Zimbabwe iri kunyanya kutenga zvinhu zvekunze kudarika zvainenge ichitengeserawo nyika dzekunze, ipapo zvinoti mari yenyu irambe ichidzikira. Vanhu vanofanira kutarisisa kwakaitarisa nyika kuti isusu as a country tagara tine yatinoti deficit pama foreign currency generation. Taiwana yainzi balance of payment support yaibva kuIMF neWorld Bank. Izvozvo zvakaregera pakangoapplywa masanctions. Saka kuvhara gap iroro zvinofanira kunge zvichiitika ndezvo tinofanira kuita yatinoti import substitution.
Munyori mukuru werimwe sangano revashandi reZCTU vaJafet Moyo vanoti kushaya simba kwedhora remunyika kwapa kuti vashandi vatambire mutero wembwa. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.